hongu chirongwa chakatanga kuparurwa mudhorobha reHarare, asi tinenge tichikurudzirawo zvekare kuti Zimbabwe haisi Harare chete. Saka munhu angadai ari kubhinga ngaapihwo mukana wakafanana neuri kupihwa munhu ari kuHarare. Munhu angadai ari kucholocho, angadai ari kuchipinge, angadai ari kumudzi Nyamapanda, munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti apihwo mukana wakafanana neunopihwa vanhu vanenge vari mudhorobha reHarare.
Tiri kuonawo kuti vanhu vari kunzi vari kutanga kubayiwa vanhu vari mumapoka akaita semapurisa vezvomutemo, vemabhodha nevamwe vakaziviswa nehurumende kuti ndovachatanga kuwana nhomba iyoyi. Muri kugutsikanawo here neurongwa ihwohwo?
Nauye avari kuti mafrontline health workers ndo inotori best practice iri kuitwa kune dzimwe nyika kwese, vakatanga nemafrontline health workers. Mukatarisa nyika zhinji kana kusouth africa chaiko, vakatotanga kubaya vashandi vezveutano, vakatanga kubaya ivavo vamadoma ivavo, vakaita sevashandi vezveutano vekumapurisa, vashandi vezveutano vekumauto, vekuimmigration and so forth. Bose ivavo ndo vanotonzi mafrontline, ivavo maguidelines agara anotoripo eWHO. Saka tinenge tichitotarisirwa kuti dai hurumende yezimbabwe yatotevedzera maguidelines iwavo eWHO yekuitira kuti mafrontline health workers ndo vane risiki yakanyanya yeexposure kubva kuchirwere checovid-19. Saka zvinenge zvakakosha kuti totanga naivavo, vamwe tese tozoteera asi varivo vatangwa navo.
Ko, panyaya yedzidziso
ngaisvike kumatunhu akasiyana siyana, ngaitaurwe nemitauro inotaurwa nevanhu vari ikoko, vangava vari vanhu vekuPlumtree. Dzidziso ngaitwewo nechikalanga ikoko, vari kubhinga ngaitwewo nechitonga, vari kuhange ngaitwewo nechinambiya, kuitira kuti vanhu vanyatsonzwisisa dzidziso iri kuuya. Vanga vari vanhu vari kuchipinge, ngatishandisewo chindau, kwete zvokungoti Shona, Ndebele neEnglish ndongova mitauro inongoramba ichisevenzeswa. Izvo zvinoita kuti vamwe vanhu vanotaura mumwe mitauro vagotadza kunyatsobata mashoko edzidziso. Saka tinovimba kuti padzidziso ipapa pachashandiswa mitauro inotaurwa kunzvimbo dzinogara vanhu ikoko.